zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhodhin zvakakwidza dzakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Andrew Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tisusu savabereki tichaiwanepi tinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti wana womufumi ndiye anoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza fizi ichitendera zvikoro zvikwidze fizi vatirwadzisa isu tisingawani mari inokwanirana
amai sunganidza rebwanase vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti ukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chekwa chakwidzwa ne65% kureva kuti inini somubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose apa tichangobva zvenu back to school mabhuku ari kudhura kavha chairo chairo rimwe chete inenge richinzi $50 tinoda kukavha mabhuku emwe kana 21 saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 iko kayakandotambira
mashoko yaanotinonava tichaona chihwani vanoti havachazive pfumo rovobaya
haisa hatigoni kuwirirana nazvo izvozvo nokuti nyamwe nesoo mari dzacho hatina kwatogona kudziwana hatina kuwedzerwa kana mari kwatodzihora dei vakagara vataura patakabhadhara madhipozit detinakisa vana vaidu ipapo apa vavada kushandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki saka zvakaoma because inesoo mari yacho hatina
asi nezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana mabhodhin mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora zvimwe zvikoro zvakaita segokomere pamushana neSt Andons nezvimwe zvakawandawanda zvemabhodhin zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya vemabhodhin vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro pachikoro chezimuto panonzi pakaita bopoto pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapowo mavhima kuti varipe pfungwa dzavo pazvitemo zvevabereki zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinhu zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuamerica mumasvingo zvikoro zvakaita seriverton nekyle college zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica zvimwe zvikoro zvisiri zvemabhodhin zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zvichiwedzera kakapetwa kaviri ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Gandri Maramba.